Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu kurume 15 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tanga kwaita sizini yefuluzi haini kundirwadza. Mapreza awo anonyatsomira mushi vari kundirwadza kuti varimi toenda kuseri kwetambo kutange mombe. Haini zviri kundirwadza zvisingaite. Fodya inorwadza kurima baba iyi, inorwadza zvisingaite.
Musika wefodya unovhurwa varimi vachichema-chema nemabatiro avari kuitwa.
Sangano reZimbabwe Electoral Commission rotsanangura mutsauko uripo pakati pemishina yekunyoresa vanhu kuti vange vari mugwaro rekuvhota uye mishina yekuvhotesa.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvoramba zvakashingaira mukurwira kodzero dzekuvhota zviri kunze kwenyika.
Vari muZambia neveZimbabwe vonetsana nemuganhu wemvura uri muKariba Dam.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musika wefodya wavhurwa nhasi zvinhu zvisingafambe sezvanga zvakatarisirwa nevarimi vazhinji vabva munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Varimi ava varatidza kusafara nekutadza kushanda kwaita michina yechizvino-zvino yekutenga nayo fodya, izvo zvozoita kuti fodya itengwe pachishandiswa zvagara zvichiitwa makore ose. Uwandu hwevarimi vefodya gore rino hwakakwira nezvikamu 16 kubva muzana kubva pauwandu hwevarimi vegore rapera. Varimi vanodarika zviuru 15 varimi vari kutanga kupinda mukurima fodya gore rino. Mutoro wedu enhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo nzira yekutenga fodya itsva yakaedzwa kwenguva yakareba pachigadzirirwa kuvhurwa kwemisika, michina yacho yaramba kushanda nhasi. Asi veTobacco Marketing Board vati izvi zviri kugadziriswa uye mangwana chaiwo vanotarisira kuti michina iyi inenge yave kushanda. Izvi zvazokonzera kuti fodya itengwe pachishandiswa nzira yakashandiswa gore rapfuura. Mutauriri weTIMB vaisheune sumoyo vati dambudziko iri riri kugadziriswa.
System yatiri kushandisa pane mama gadgets asiri kunyatsokusenza. Say that mama buyers are locked out, but wireless mama ari kusenza.
Gurukota rezvekurima vaJoseph Made vatiwo vanotarisira kuti dambudziko iri richagadziriswa, uye izvi zvinoitika pese panoshandiswa michina. Mutengo wefodya wepamusoro nhasi wange uri pamadhora 4 nemasendi 6 pakirogiramu. VaMade vati vanotarisira kuti mutengo wefodya uchakwira sezvo fodya iri kutengeswa pari zvino iri yepasi. Fodya inotarisirwa kuunza munyika mari inodarika mamiriyoni mazana masere emadhora gore rino. Zvichakadai, varimi vakawanda nhasi vabva pamisika yefodya vasina mufaro sezvo vange vasingagutsikane nemafambisirwo ange achiitwa zvino pamisika. VaNomen Andrea avo vanorima vari kumacheke vati tarisiro yavo ndeyekuti dai TIMB yaramba ichishandisa nzira yakare yekutenga nayo fodya.
Tanga kwaita sizini yefuluzi haini kundirwadza. Mapreza awo anonyatsomira mushi vari kundirwadza kuti varimi toenda kuseri kwetambo kutange mombe. Haini zviri kundirwadza zvisingaite. Fodya inorwadza kurima baba iyi, inorwadza zvisingaite. Ndikutokumbira kuti kumabhengi kana vatiitirawo nyangwe vatengere nemadhora kwatikasikira kuti pova mari yedu kuti tavambavha taneta nekubirwa. Haina handisi kunyatsoinzwisisa kuti ndiwati kuti mushindi wati unoti matsotsitsotsi. Mapurisi acho handisi kunyatsogutsikana nawo inini. Tiri kumuona pakambonyora ma $6 ma $20 ma $4 $50 ini handisi kunyatsogutsikana nazvo ini.
Varaisi Chiva vekukaroi vaudza Studio 7 kuti tarisiro yavo ndeyekuti dai mutengo wefodya watangira pamadhora matanhatu pa kilogramu rega rega.
Handisati taona mutengo uri kufamba sei kuti zviri kufamba sei zvakanaka sei, asi ndichikuchite shuvire yangu dai fodya yatangira pa $6. Shuvire yangu wokuti tidzokere mumunda futi todo $6 ndo shuvire yangu inini hamene kuna vamwe mafamasiwo.
Asi vaBernard Mudapakati vati vanofara chose nemutengo wefodya wange uripo nhasi.
Mutengo wastati wazuva ranhasi aiwa wandifadza, asi watanga uri pa$6. Asi nokufamba kwenguva tichada kuonawo kuti mutengo uyu ucharamba ukadaro here, nokuda kwokuti mishini iri kushandiswa iyi hatina kuimbodzidziswawo, tiri kungotangara kungoionawo nhasi.
Pataenda pamhepo, veti AMB vange vasati vatiudza kuti fodya yatengwa nhasi yakawanda zvakadii kumisika mitatu yeboka TSF nepremium. Sachigaro weti AMB amai Monica Chinamasa vati varimi vefodya vari kuramba vachiwanda munyika, uye izvi zvinofadza chose. Varimi vakanyoresa kuti AMB gore rino vanodarika zviuru makumi masere nezviviri nemazana mashanu. Mari yefodya inotarisirwa kurerutsa dambudziko remari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarao vanoti vanhu vanofanira kuziva mutsauko uripo pakati pemishina yekunyoresa vanhu kuti vave mugwaro revavoti kana kuti biometric voter registration, uye nyaya yekuvhota vanhu vachishandisa makombiyuta sezvinoitwa munyika dzakabudirira dzakaita seAmerica kana kuti inonzi electronic voting. Izvi zvinotevera nyaya yabuditswa mubepanhau reHerald, iro raburitsa nyaya yekuti vakawanda vari kuramba kushandiswa kwemichina yeBRV musarudzo dza2018. Sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rati mashoko akadai seari muHerald anoratidza kuti vanhu havana ruzivo nezvesarudzo, uye ZEC inofanira kuona kuti paitwa dzidziso kuti vanhu vasareve nepasipo. ZESIN yatiwo kushandiswa kwemichina yeBRV kunobatsira kuti vanhu vaite chivimbo nesarudzo, uye zvinopawo kuti zita remunhu risawanikwe rakakawanda mugwaro revavhoti sezvaisitika kare zvichikonzera mutauro. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai makarau tikati vatsanangure musiyano pakati pemichina yemaBRV neevoting kana kuvhota pachishandiswa macomputers.
Mishina yatiri kutsvaga kuti itibatsire, mishina inotibatsira isu patinenge tichiprocesa mazita evanhu vatinenge tanyoresa kuvhota. Pamusoro pezvazvinyanyisa ndinenge zvichiitika kare kuti tanga tichikumbira kuti sewe zita rako tipewo vakazarwa rini nepaunogara. Ipo zvino tinenge takumbira kuti mishina iyi ichitora mafingerprint evanhu, ichitorawo zvakare fananidzo yevanhu. Zvotibatsira kuti patinenge taakudzokera kumashure kunoongorora kuona kuti munhu uyu ambonyoresa here kuti ave muvhoti, chatatora izvozvo mafingerprint nemifananidzo ndozvotatibatsira kuratidza kuti munhu anyoresa haana kudzokorora here kana kuti adzokorora. Izvo chete ndeve chete mishina yatiri kutsvaga. Vanhu vari havasi kunzwisisa kuti mishina iyi ichazoshanda here musi wekuvhota. Tiri kuti kwete, musi wekuvhota mishina iyi hamutomboioni. Tinongodzokera zvataita nechekare kuti munhu achapinda mupolling station opiwa mapepa ake oenda mupolling booth ononyora iye ega neruoko rwake zvataingoita pamunhu waari kusarudza, odzoka neballot paper rake roiswa mubhokisi vanhu vese vachiona. Kupera kwekuvhota ballot papers iwayo anoverengwa, haverengwe nemishina, achaverengwa nevanhu vanenge varimo vamwe vese vakatarisa. Tiri kuona kuti pane dambudziko rekuti vanhu vari kufunga kuti vachavhota pamushina. Hakuna achavhota pamushina, munhu ega ega achavhota achinyora ega achisarudza ega mwaanoda kuti avhotere.
Saka zviri kunzi kumaruwa kunenge kusina magetsi kana zvimwe hazvishanda.
Kumaruwa kushaya kwemagetsi zvinobata-bata isisu seZEC, nekuti isu tichaenda nemishina yedu kumaruwa tichida kunonyoresa vanhu tinenge tichishandisa mishina yedu. Asi izvo zvinhu zvatanga takatoongorora nechekare, tikange takatozvigadzirira kuti tichaenda nemishina ine mabhatri hatichanoshandisa magetsi chete. tichishanda nemishina yedu ine mabhatri. Mabhatri yedu iwayo tinenge ati mishina yatiri kuda kutenga anenge ari mabhatri ekuti inopedza mukore wese wezuva ichitongonyora vanhu kusvika zuva radoka. Saka dambudziko iroro hariwanike musi wekuvhota sekutaura kwandaita. Idambudziko richabata-bata isu patinenge tichinyoresa vavhoti, asi takatorigadzirira nechekare. Ndinoreva kuti harisi dambudziko.
Vamwe vanotyaka Justice Makarao kuti iyo mishina yechizvino-zvino iipada kunogona kuita vamwe vanoitawo misarinya voita zvavanoita izvozvo kana kuti kuhaka kuya vachichinja-chinja zvamunenge muchiita imi. Harisi dambudziko here?
Dambudziko rinogona kuwanika nemushina wega wega munhu wese ane kompyuta anoziva kuti zvinokwanisika kuita. Ndosaka paine masetingi anoiswa anonzi backup ekuti zvaunenge uchiita unenge uchiisawo pane rimwe diwe uchiita mabackup ako. Saka tinenge tichida kuzodzidzisana nevanhu kuti mabackup edu atinawo akamira mukuti akamira mukuti.
Asi tichienda mberi, ko iyo e-voting ichazoitwa rini? Muri kutarisira kuti zvinenge zvozoitwawo rini neZimbabwe?
Tikange tabatisisa tese tikakwanisa kuita biometric voter registration for 2018, sarudzo inozoteera after 2018. Ngatiendeiwo pamberi sezvikuita dzimwe nyika toona e-voting yatinoona yakakodzera nemazimbabwen.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, Justice Rita Makarao, vari parunare muHarare.
Gurukota rezveutano Dr. Deft Parerenyatwa vanoti vari kushushikana zvikuru neuwandu hwevanasikana vari kubata pamuviri vasati vabva zera. Izvi zvakabuda muongororo yakaitwa nehurumende pamwe nemasangano akaita seZimbabwe National Family Planning Council, United Nations Population Fund nemamwe. Ongororo iyi yakanangana nekugadzirisa dambudziko iri kubva muna 2016 kusvika muna 2020. Dr. Parerenyatwa vanoti ongororo iyi yakaburitsa pachena kuti vanasikana zvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana vevana vari pakati pemakore gumi nemashanu negumi nemapfumbamwe vakabata pamuviri.
Mumiriri weUNFPA muZimbabwe vaSheikh Sise vanoti sangano ravo rakazvipira kushanda nehurumende yeZimbabwe kugadzirisa dambudziko iri. Dunhu reMashonaland Central ndiro rine vanasikana vakawandisa vanoroorwa kana kubata pamuviri vasati vabva zera. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nedzimwe tsika dzechinyakare, zvimwe zvitendero zvinoita kuti vanhu varoorwe vasati vabva zera, uye nyaya yeurombo hwatekeshera munyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Tamisai Chinengo, nyanzvi munyaya dzezveutano hwevana kana kuti adolescent sexual reproductive health specialist, avo vati ongororo iyi mubatanidzwa wemasangano akawanda nehurumende.
Zvakaitika ndezvokuti Minister of Health vaDr. David Parerenyatwa vakaona kuti dambudziko iri rairamba richingoripotwa pane dzimwewo tsvakiridzo dzaiitwa nebazi reutano. Ndobva vataura neUNFPA, tikabatana isu UNFPA, Ministry of Health and Child Care zvese nezvenfpc, tikashanda neana mazvikokota vetsvakiridzo vekaUniversity of Zimbabwe vo vakatenderera munyika vachitaura nevanasikana vari pakati mazera 10-19. Vataurawo zvenevakomana neveutungamiri hwematunhu netsikereke nevanhu vakasiyana-siyana. Ndida kuti tione kuti chingava chii chiri kukonzera kuti dambudziko rirambe richienderera mberi uye vana vazhinji vachichimbiswa kubatira pamiri vasati vakura.
Chii chaizvo chiri kukonzera dambudziko iri paongororo yamakaitai?
Pane dambudziko rekuti vana vedu havana dzidzo yakakwana yavanowana vachikura. Tinodzidziswa kuti kuyaruka kuita sei, munhu ungaita sei kuti udzivirire pamuviri. Uye takaona kuti pane dzimwe tsika nemagariro atinoita savanhu anoita zvezvekuroodza vana vachiri vabiki nezvimwewo zvokunovawo mafungiro nemaonero evanhu. Nekuti mwana musikana anenge achigona kunge ari mwana afunga kuita zvebonde asi achionawo kuti ndikwanise kushandisa nzira dzokudzivirira kuda hazvindichiri zvakanaka asi iye achitowanikwa achiita bonde iroro. Tationa kuti zvakakosha kuti zvinhu zvakadai so zvitariswe.
Saka mungati kune dambudziko iri kunyanya idunhu ripi?
Iri mutsvakiridzo makaonekwa province yeMashonaland Central iriyo yanga ine dambudziko rakanyanya, vachiona kuti pakati pevanasikana vari pamakore 15-19 tikavatora vari 1172 avo vanogona kunge vaita mwana.
Asi vana vakakurumidza kuita zvepabonde vopedzisira vabata pamuviri, zvinokonzera matambudziko akaita sei kuutano hwavo?
kukonzera matambudziko akawanda asikaba tine utano hoga. Utano tinoona kuti miri yavo inenge ichiri diki. Saka pakuti vasununguke zvinenge zvichinetsa vanogona kupedzisira vaitawo mamwe matambudziko akaita se imwe condition inonzi obstetric fistula yekuti mwana unenge akuvara nhengo yake oramba achingobudisa mvura. Anenge asikafanduka achibudisa mvura kana kuti china chaiyo inenge ichibuda nekunhengo. Zvinenge zvakonzerwa nekuti mwana anenge amanikidzika pakuti asununguke.
Amai tamisai chinhengo inyanzvi munyanzvi zveutano hwevana kana kuti adolescent sexual reproductive health specialist musangano reUNFA vanga vari parunare kumasvingo.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
VaGodfrey Nwosu vanoti zviri nyore kupomera mhosva yekukwira kwemitengo yezvekudya kuchinhu chiri nyore chakaita sekusanaya zvakanaka kwemvura kwakabata dunhu reLake Chad Basin izvo zvaparadza zvirimwa mudunhu rese.
Sangano renhau rehurumende yeSyria rinoti vanhu vangangosvika 25 vaurayiwa nhasi nebhambu ranga rakateyiwa mukati mechivakwa chebazi rezvemitemo. Sangano rinosimudzira pamwe nekubatanidza zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica reZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti ZDNNA richimirira dunhu reDC, Maryland, Virginia neWest Virginia rinoti harisi kuzorasa mbereko nekufirwa panyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumidzwe kuvhota musarudzo dziri kuitwa gore rinouya. Kunyange hazvo ZEC yakazivisa kare kuti haina mari yezvikwanisiro zvekuti iite basa iri. Sachigaro wechikamu cheZDNNA chinomirira Maryland, Washington DC, Virginia neWest Virginia vaJona Masia vanoti sangano ravo rakatobuda negwaro richiri kuongororwa rehurongwa hwavari kuda kuti huteverwe uye riri kuita hurukuro nemapazi ehurumende anokodzera panyaya iyi. VaMasia vanotiwo hurumende inofanirwa kukoshesa kubatsira kuri kuita vana veZimbabwe vari kunze kwenyika mukusimudzira upfumi hwenyika kuburikidza nemari dzavanotumira kumusha. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinofungidzirwa kuti zvinodarika mamiriyoni mana. Mapato anopikisa ari munyika anonzi anodawo zvikuru kuti vari kunze kwenyika vabvumidzwe kuvhota sezvo vaine chekuita mukufambiswa kwenyika. Mapato ezvematongerwo enyika anonzi ari kupesanawo panyaya yekuti ZEC yoshandisa here kana kuti kwete nzira itsva yekunyoresa kuvhota yebiometric voter registration. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika taita hurukuro navaMasia pamusoro penyaya iyi.
Isu tinokurudzira vana veZimbabwe kuti vasaora mwoyo. Sezidna tinoda kuti titaurirane nehurumende. Pane gwaro riripo yezvino riri kutenderera muvanhu vedu vari kunze kwenyika ratiri kutaurirana nehurumende. It's still a draft, asi tiri kutaurirana kuti pane zvingaita here kuti vanhu vakwanise kuvhota kunyange vari kunze kwenyika. Saka isu tinokurudzira kuti musaore mwoyo vanhu vese vari kunze, tiri kutaurirana.
Zvii zviri mugwaro irori zvamungataurira vanhu vamuri kusimbisa?
Zviri mugwaro iri nde zvakataurwa nevanhu vanogara kunze kwenyika kuti zvingaita sei nyore kuti vanhu vagone kuvhota kunyange vasingagari muZimbabwe. Uyewo kuti ukama hwehurumende nevanhu vari kugara kunze kwenyika hungamira sei, zvingareruka sei kuti tigare tichitaurirana uye tichiwirirana semhuri imwe chete yeZimbabwe. Kuti kana paine zviri kuomera vanhu vari kunze zvingaitwa sei kuti zvinyoreserwe kuitira kuti maitirwa anoitwa sarudze anga akanyorekera vanhu vari kunze uye anga akanyorekerawo hurumende maitiro ainenge ichiita kusvika zvese zvafamba zvakanaka.
Hurumende yakatozivisa kare kuti haina zvikwanisiro kana maresources yekuti inge ichikwanisa kuti vanhu vari munyika dzose dzine mazimbabwenzi vanga vachizivikana unzi uchizvarwa chezimbabwe chiri munyika iyi uye vachizokwanisa kuti vanhu ivo vavhote vari munyika idzodzo. Munofunga kuti pane zvingashandurwa here negwaro renyu?
Isu tinofunga kuti tichitaurirana tinofunga kuti pane zvingashandurwa nekuti isu hativimbi kuti tingabva tasvika pakupererwa kuti tasapererwa kufunga hapana zvimwe zvingaitwa. Tichiri kuda kuti titaurirane, pane gungano riri kuuya mwedzi uri kutevera uyu musi wa21 muDC matenge tichitaurirana nevanhu vanogara kunze kuti tingaita sei kuitira kuti nyaya iyi ifambe zvakanaka vanhu vagone kuvhota kunyange vachigara kunze kwenyika.
Muri kuzeya nebazi ripi rehurumende nyaya iyi?
Isu tiri kungotaura nemabazi akasiyana siyana ehurumende nekuti tinovimba kuti tinofanira kuengeja nevakasiyana siyana kuitira kuti zvionekwe kuti zvatiri kuita izvi zvinhu zvinogona kuitika here. Saka pari zvino hatina watinotendeka kuti uyu, asi tiri kutaura nemabazi akasiyana siyana.
Mune zita here regwaro renyu iri vamasiya?
Inongonzi diaspora policy, ichiri draft, asi inonzi diaspora policy. Inotoawo pawebsite yeZidna kana vanhu vakaenda vanoiona ichiripo pawebsite yeZidna, draft policy yacho. Ine zvinyorwa zvakanaka chaizvo zvokuti kana tikagona kutaurana nehurumende zvinogona kubuda zvakanaka.
Vanga vari sachigaro weZimbabwe Diaspora Network North America mudunhu reDC, Maryland, Virginia neWest Virginia vaJona Masiya vari parunare kuWinchester kuWest Virginia muAmerica neStudio 7.
Musangano mukuru United Nations CSW61 wekuzeya zviri kutarisana nevanhukadzi watanga zvakare nhasi muNew York mushure mekumbomiswa kwezuva rimwe chete nekuda kwemamiriro ekunze anga asina kumira zvakanaka muguta iri nezuro. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemadzimai muZimbabwe, amai Monica Mutsvangwa, mumwe weavo vari kumusangano uyu, uye vanoti vari kufara nekutambirwa kwakaitwa zvinyorwa zvinotaura nezvebasa rakabatwa nehurumende nemasangano akazvimirira mukurwisa dambudziko rekupambwa kwevanhukadzi vachiendeswa kunyika dzakaita seKuwait. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7.
Takaita side event senyika tichiratidzira zvatiri kuitawo, kunyanya separamende, kunyanya sehurumende, kuona kuti tarwisa nyaya dzehuman trafficking. Nyika yedu ine mitemo yekuti vanhu vasange vachibatwa unhapwa, vachibudiswa, vamwe vanobudiswa nenyaya yekuti vanenge vapfuririkana kuti unonosikowana mabasa wozosvika ikoko wotaobatwa senhapwa. Saka naizvozvo dare reparamende rakarwisa zvakasimba pakatorwa vana vedu vakaendeswa kuMiddle East, Saudi Arabia, kunana Kuwait. Vanzi vapromiswa mabasa, vachisvika ikoko vachiona kuti aiwa zvanga zvisina kumira semabasa asi kuti zvazvakamira seunhapwa.
Pane dzimwe nyika dzanga dziripo here dzanga dzakateerera kune zvanga zviri kubuda pane zvamakaparura panyaya iyo yehuman trafficking kana kuti kupambwa kwevanasikana?
Zimbabwe yakaratidzira kugona kwayo chaizvo nenyaya dzekumisa human trafficking. Takanga tinewo nyika dzimwewo dzakaudza maministers avo aitaurawo nekuti vari kubatikana nenyaya dzehuman trafficking sei. Takaita senge Ethiopia, minister of gender wekuEthiopia anga aripo naminister of social services wekuUganda vachishandawo pamwe chete tichitaurirana nenyaya dzokuti tichiexchange maideas, kushare maideas, kuona kuti tinganyaya dzekumisa human trafficking dzingafambe sei, zvinorwadza sei, kuti zvii zvinokonzera zvinhu izvozvo, kunyanya poverty kumusha, kushaikwa kwemabasa, kuonawo kuti vana vanonga vachifunga kuti taona greener pastures. So pakaonekwa pfungwa dzakapinza, takadzidzawo isu semamembers of parliament kubva kuZimbabwe zvakawandawo kubvawo kune presentation yakaitwa yekuUganda nekuEthiopia kuti zvakakodzera kuti titarisise kuti kana tisina mabasa tinoti externalization of labor kana iri kuitwa zvinofanirwa kuoneka kuti paita government to government cooperation.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa vachitaura naMavelas Muhlanganya weyo Studio 7 vari muNew York.
Panonzi paita ropa rakaipa pakati pevakuru vakuru vematunhu eSia Vonga kuZambia neKariba muZimbabwe pamusoro pezvizvaro zvenyika mbiri idzi zviri kuraura mudhamu reKariba zvisiri pamutemo. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe neZambia dzinogovana dhamu reKariba, kunyange Zimbabwe iine zvikamu makumi manomwe kubva muzana, uku Zambia iine zvikamu makumi matatu kubva muzana. Vanyama vanoti zvakaoma kuti munhu azive kuti ari muZambia here kana kuti ari muZimbabwe kana ari mumvura. Vanyama vanoti vakanyorera gwaro kumukuru wedunhu kana kuti district administrator reKariba vatizito kufa kuti nyika mbiri idzi dzitaurirane nekuti kusungana kuri kuitika hakuratidze ushamwari hwakanaka hweZimbabwe neZambia hunoratidzwa nevatungamiri venyika mbiri idzi. Vakufa vanobvuma kuti pane gwaro rakanyorwa navanyama asi vanoti havasati vasangana navo.
Process yachona kuti ichitanga kukitsa kuti tigare paround table. So nesotini tine mamwe maissues anenge tichiitika nayo. It's a big office, the office of British.
Asi mutauriri weParks and Wildlife Authority muZimbabwe, amai Caroline Washaya Moyo, vanobvuma kuti pane zvizvarwa zvekuZambia zviri kupika muZimbabwe mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuraura zvisiri pamutemo. Asi vanoti havazivi huwandu hwevasungwa vekuZambia ava. Studio 7 yakataura nevamwe vevanopomerwa mhosva yekuraura zvisiri pamutemo muZimbabwe neZambia. Vazhinji vemuZimbabwe vanoti vanoraura zvisiri pamutemo nekuda kwenhamo yatekeshera munyika umo musina mabasa uye mitero yekuraura yakawanda. Vanoraura vachishandisa igwa vanosungirwa kubhadhara madhora 15, asi vanoraura nezvirauro vanofanirwa kubhadhara dhora rimwe chete pazuva. Vakawanda vanoraura zvisiri pamutemo vanoraura nguva dzemanheru, asi vamwe kunyanya madzimai vanoraura masikati. VaAbraham Mukono mumwe vanoraura manheru neigwa kana kuti bhoti ravo. VaMukono vanoti madhora 15 avanobhadhara akawandisa.
Saka kuita kuti ndiwo uchiri kugonzera kuti vakawanda vaende kunoita yavanoti illegal fishing kuti aenda kunoraura asina kubhadhara fee yakakurisa kuresidensi.
Asi vaMukono vanoramba kuti vanhu vemuZimbabwe vanobatwa kuZambia vanenge vachienda kunoraura. Vanoti divi rekuZambia hakuchina hove dzakawanda, asi vanosungwa vanenge vaita rombo rakaipa rekukukurwa nemhepo kuendeswa kuZambia. VaMukono vanoti nguva dzakawanda vashandi vanochengetedza zvowanikwa kuZambia vanosunga zvizvarwa zvekuZimbabwe senzira yekutsiva kusungwa kunenge kwaitwa zvizvarwa zvavo nemapurisa emuZimbabwe.
KuZambia vari kushandisa kautsinye kuti ivo vanouya kuno because vanhu vaive vanoita zvehove ka, saka vakabatwa kuno kuvaita zvevapara mhosva vanozoda kufikisa maZimbabwenzi vaenda uko. Saka kutaurirana kwacho kunoti nesi.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru anoona nezvekuraurwa kwehove munzizi nemadhamu kuZambia vaKindness Mwasi, avanoti uwandu hwehove kudivi ravo mudhamu reKariba hwadzikira. Izvo zvinokonzeresa kuti zvizvarwa zvemunyika mavo zviuye kuzoraura zvisiri pamutemo muZimbabwe. Mumwe anorarama nekuraura zvisiri pamutemo amai Gertrude Wachikoka vanoti ivo nemurume wavo vave kurarama nekuraura sezvo murume wavo akamiswa basa makore matatu apfuura. Vanobata hove nemambure zvisiri pamutemo vanoti kana zvinhu zvakamira zvakanaka vanobata hove dzavanotengesa dzinovapa mari inodarika $200 emadhora usiku humwe chete. Pasvondo vanogona kuenda katatu kana kana usiku kunobata hove mudhamu iri. Ndakamirira Studio 7 muKariba, ndini Arthur Chigoriwa.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa cheDiaspora Forum paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya dzesarudzo, takatarisa vari kunze kwenyika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Musika wefodya unovhurwa varimi vachichema-chema nemabatirwo avari kuitwa.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tinoimba kuti mangwana tichange tiri tose zvakare. Anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu Toksia Mina, ntungamiri Nkomo munhau dzeChindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlazi lichiyomela nhlanu ngombimbitho 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Etsholotsho sibuye singabantwana betsholotsho siyibhunyatsho Transport Association sizoncedisa abantu bakithi abathethwe abalempahla zabo lenzido zabo ezathathwa ngamanzi. Sibancedise ngempahla esizithole kwabanye abafowethu kobulawayo sahlanganisa labanye abafowethu saletha etsholotsho.
Inhlanganiso yebulawayo Nyamendlovu Tsholotsho Transporters Association ipha izakhamizi ezadilizelwa imizi lizulu lesikhukhula etsholotsho usizo lwempahla.
Balokuqoqa ibandla labo kusukela kuSell kusiya phezulu. Besenza lokhu bakwenza besephula ilungelo labanye abantu. Besithi bona abantu banyekela ukwenza abakufunayo bona. Bazabona okuzakwenzakala kibo.
Inhlanganiso ekhankasela ukuthula iZimbabwe Peace Project ithi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuqonge kakhulu ngenyanga edluleyo kubangelwa iZANU PF. Lokho kuludaba egudwini udaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe zilakho ukuvota na kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yebulawayo Nyamendlovu Tsholotsho Transporters Association isiphe izakhamizi ezadilizelwa imizi lizulu lesikhukhula eTsholotsho esezihlala enkambeni yesipepa Flood Victim Center usizo lwempahla. Ngakwelinye icele abantu asebebadala kanye labaphila lobugoga sebesole kakhulu indlela ohlangothi oluncedisa ngezikhathi zengozi olesivo protection unit olusebenza ngayo besithi bayabandlululwa. Kubika unompumelelo Moyo.
Inani labantu abehlelwe ingozi edalwe zimpophoma zamanzi eTsholotsho esezitholiswe usizo enkambeni yesiphepha Flood Victim Camp lokhe lisanda. Kuthi inhlanganiso yebulawayo Nyamandlovu Tsholotsho Transporters Association yaba ngenye ecabanye ukunceda kubahlali balinkamba ngempahla. Umnumzana Mzingeli Dube olilunga lebulawayo Nyamandlovu Tsholotsho Transporters Association uthi loluncedo lubuthaniswe ngamalunga enhlanganiso yakhe ngenjongo yokusiza imuli ezibhekane lengozi yempophoma zamanzi.
Etsholotsho sibuye singabantwana betsholotsho siyibhunyatsho Transport Association sizoncedisa abantu bakithi abathethwe abalempahla zabo lenzido zabo ezathathwa ngamanzi. Sibancedise ngempahla esizithole kwabanye abafowethu kobulawayo sahlanganisa labanye abafowethu saletha etsholotsho.
Umfundisi John Moyo wenkonzo yeBaptist eTsholotsho uvumile ukuba sebethole imibiko yempahla ezinyamalalayo wathi baza kuyakhulumisana lenduna impahla zabelwe abantu ngendlela.
Sikhaya ukuthi abantu kathi baluhlupho lumasa into zabo eziningi zanyamalala, izibhoko zabantwana zagqitshelwa iludaka lenhlabathi, izifuyo zabo zafa, abalalutho abalalo. Yongisikho ngokuzwisa ubuhlungu kakhulu esikhanya ukuthi sike sikhulume lo chief sibone ukuthi sithatha action bani ukuthi abantu laba bencetheka impahla zichithwe zaziphele.
Osakhulayo uWillard Nyathi uthe abe-CPU babonakala bephuma le mpahla ebusuku ngakho yinto ekhona ephilayo.
Hayi manje impahla lapha ziyahamba la. Basithathele impahla thina sikwazi vele senzeni. Bona laba futhi abakhona babonakala bethole impahla ebusuku la.
Unkosika Mfazi Constance Ngwenya osuka kwaMahlaba ophila lobugoga uthe baphila nzima lapho sekufike isikhathi sokwabelwa impahla bayafuqwa abananzwa bagcina bengatholanga impahla.
Makuholwa soke abasikhangeli bayayenza amakoroni ukuthi vele uhlwesabo uyasihlala laphansi like njengami ngathi for example of course ngihlala nomama nje kodwa ndawo nomntwana abayi-3 lokhu engafikayo angilangubo angazi ngithole impahla so nje ma mbona kunje njengoba bona manje bazivela mbizela ngiyasihlalela vele ngobanye bambona uthakeke ngithwala impahla.
Umnumzana Musa Ndlovu ongumgcini isihlalo wekomiti yesiphepha Flood Victim Camp uthe balenhlupho ezifana lokusilela kwengubo kunye lezicathulo.
Hayi abafana abantu bababuya lapha bekhangela ngoba le mpahla ezabuyayo lapha zivelayo ezabuya lamajaha adonethayo eSouth Africa bayintambane impahla zakhona bazilungisa ntambane ebusuku nxa sebephuma abafana bababona bephuma bephethe impahla nababalungisa.
Uqhubeke ethi kuzaba nzima ukuba abantu basuke emizini yabo besiya lapho abaza kuyahlaliswa khona ngoba basebegebhe le migodi yamanzi ngoba uhulumende engakaze abagebhele.
Indawo okuthiwa siyahlaliswa kiyo nomango siyalima khona akuhambelani vele akuza kuba nzima wa last year ngigebhise umgodi vele ni-government zehlule ukugebha umgodi. So mphinde ngutshiwo nalo mgodi kuyakuba nzima sibili ukuthi
abantu abasenkambeni bahleli kodwa abakhululekanga iningi lithi lapho uhulumende afuna bayehlala khona kukhatshana lamasimu abo. Amantombazana asethombile lawo akhala ngokusilela kwemvunulo yabomama abasesikhathini becela ukuba inhlanganiso zabomama zibancede. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho ngingunompumelelo Moyo.
Inhlanganiso ekhankasela ukuthula elizweni iZimbabwe Peace Project ithi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuqonge kakhulu ngenyanga edluleyo kubangelwa libandla leZANU-PF eliqhubeka lisethusela abantu njalo lincitsha abamabandla aphikisayo ukudla. Embikweni wethu lenamuhla inhlanganiso le ithe inani labantu abahlukuluzwayo ngendlela ezitshiyeneyo likhwele lisuka kukhulu elilodwa lanye ngozibandlela laya kukhulu lamatshumi amahlanu ngenyanga edluleyo. Sixoxele siphathamandla se-ZPP uNkosazana Justina Mukoko.
Sikhathazeke ngoba indubo esasizibona ngezikhathi zokhetho ingani sokuqala ukuthi kusabalale kukhanya abezano PF balokuqoqa ibandla labo kusukela ku-cell kusiya phezulu besenza lokhu bakwenza besephula ilungelo labanye abantu besithi bona abantu banyekela ukwenza abakufunayo bona ukuthi basekele ibandla lezano PF bazabona okuzakwenzakala kibo. Kwesinye isikhathi abatshelwa ukuthi kuyini okuzakwenzakala kibo kodwa kwesinye isikhathi kuyafaniswa lokhetho luka-2008 sonke siyakwazi ukuthi ngo-2008 kwenzakalele. Njalo olunye udaba olusihluphe kakhulu ludaba lokuthi abantu bebebanjwa ngamandla ukuthi banike imali. Sonke siyakwazi ukuhlupha ukwenza imali eZimbabwe asonto engaziwa umuntu ukuthi abantu babanjwe ngamandla ukuthi kufanele bakhiphe imali ukwenzela ukuyathakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli.
Likhuluma njalo ngokudla okuncitshwa abanye abantu kuvela ngapho ukudla lokhu ngokukahulumende kumbe ngokwenhlanganiso ezizimele?
Ukudla esikhuluma ngokwakho kuchiyene lapho ngikhuluma ngokuthi abantu bebetshela ukuthi bangekele ukukhipha imali yokuyathakazelela ilanga lokuzalwa kwabangameli bekuthiwa bakhitshwa kuma-list awe-social welfare ukuthi abasoze bathole ukudla ukusuka ku-social welfare. Kodwa kulokunye ukudla kule rayisi esi
sabalale ilizwe lonke asikaqondisisi ukuthi irice le isuka ngani njalo iqonde obani kodwa kukhanya kunabanye abayithiwayo kunabanye abayincitshwayo zonke izinto lezo yizinto ezikhathazayo ngoba akuhambelani lemithetho ephathelane nokunikwa kokudla ukuncedisa labo ababe belamba. Iindaba zombuso welizwe azifanelanga ukuthi zingene kundaba zokwabiwa kokudla.
UNkosazana Justina Mukoko ongomkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project. Abanye abasakhulayo kobulawayo bathi sebelesifiso sokudinga ulwazi olujulileyo kanye lokuqhuba umsebenzi wokulima ngoba imisebenzi isilela elizweni. Leli dlabuzane livele ngemva komhlangano wemfundiso osanda qhutshwa ingcwethi kwezokulima ekhokhela inhlanganiso ye-AgriMix. Umnumzana Lovemore Inyakazela kunsukwana ezedluleyo. Ngokuqonga kwenani labasakhulayo abagqiba izifundo emakolishini inengi selidinga indlela zokuziphilisa. Ngakho abanye abasakhulayo sebelibone kulithuba elihle lokufundela lomsebenzi ukuze baziphilise. Ukuze sizwe okunengi mayelana lohlelo lukanyakazela. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo mnumzana Mandle Tungwenya ongomunye wabatsha obekhona emhlanganweni lo.
Uhlelo leli belubhekisa ukuthi tukwanise ukufundisa ama-graduate laba ama-students asanda ukugraduate ku-field ye-agriculture ukuthi kulokuthi bebelokhu behlezi bemelele uhulumende ukuthi banike imisebenzi bengakwanisa ukusebenzisa ulwazi lwabo ukuqasa ukuba ama-consultants be-offer ama-services to ama-farmers eZimbabwe at large.
Ukuba ngumuntu ophila lokulima kobulawayo kuyasuthiseka na?
Kuyasuthiseka khona nxa umuntu ekwenza elolwazi olujulileyo kungenxa yokuthi ukulima masikhayele i-economy yeZimbabwe kuyiyo i-mainstay kakhulu kuyaprovida ukudla kuyimuhla. And then isurplus nxa iye yatholakala iyakwanisa ukuthengisa ibulawayo nxa uyikhangele siyifithi esikhulile ayisafananda kudala sokulabantu abaningi so unxa ulima kuhle uthengisela ebulawayo uba le nhlansi yokuthi uku-crossroads yama-market yiyo isithi ekhona enyethu ama-main kwathi esingakubiza sithi ngama-mining zones eZimbabwe. Imali ayisikho ukuthi ivele yona imali ayitholakali evele empilweni singakhayeleli ukuthi kuseZimbabwe kuphela ivele yona imali iyahluka but into elekha kakhulu even kube wesikwedlula imali ayisikho ilekho from imali njengoba sesitsho ngohlelo lwesilwenza into esinanzelelayo ukuthi on top of ilekho from imali mebhokule impact kakhulu ilekho from knowledge ngoba khathesi nxa sikhangele kulama programs kade encedisa ama-youth abaku-farming ngokubanika amaloni but ama-youth amaningi abakwazi konke khonokho.
Bakhona abatsha abaningi na abafisa ukungena kulo msebenzi wokulima?
Khathesi nxa sikhangele ezintweni zokulima ikakhulu isiningi sebebaningi abantu abatsha sebebaningi okokuthi iZimbabwe Farmers Union organization yama-farmers isizile sector yama-youth aba-organiza ama-youth kuphela abalimayo.
Laba bazofisa ukukuthinta bazokuthinta kanjani?
Mina bengangithinta ku-cellphone yami ngu-0776 41 3557.
Umnumzana Mandle Tungwenya ingcwethi kwezokulima ubexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 ekobulawayo. Kulivetalk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-diaspora forum namhla sixoxa ngokhetho lomnyaka ozayo. Kambe abahlala kwamanye amazwe baza kwenelisa ukuvota na? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. le Studio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abayisithupha abemulinye edolobheni le-Addis Ababa kwele Ethiopia ngemva kokudilika kwendlu ekade bekiyo ngoba yayakhelwe emhlabathini oludaka njalo oduzane lalapho okulahlelwa khona izibi. Ngesikhathi abanye eZimbabwe ikakhulu abamabandla aphikisayo beveza ukukhathazeka kwabo ngohlelo lokubhalisa ukuvota la kukhetho kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku eyama-biometric registration and voting kukhetho lomnyaka ozayo kuyafana la komakhelwane kwele Botswana lapho udaba lwakhona osoluzelwa fika emthethwandaba. Kuviga uMartin Gwenya.
IBotswana leZimbabwe akhanyelwa ngelihlo elitshiyeneyo uma kukhulunywa ngezombusazwe. Amazwe omabili ayehlukaniswa ngumfula uRamokhwebana. Kodwa kuningi kwezombusazwe okwenza amazwe la omabili abe ngamanzi lamafutha. IBotswana isiguqule umongameli kathathu phakathi kweminyaka phose engamachumi amane edluleyo. Njalo umongameli wesine uyangena esihlalweni ngomnyaka ozayo. Kodwa eZimbabwe umongameli Robert Mugabe wangena esihlalweni ngo-1990 ukhangelele ukuncintisa njalo kukhetho lomnyaka ozayo. IZimbabwe iphakathi kwenkinga zombusazwe. Iningi likhala ngokukhululeki enkulumeni njalo ukungena kubandla lezombusazwe elingaswelezana uPF elilo elibusa kwamanje kukhangelwa njengokukhanga ukufa. Kodwa eBotswana kulokuzwisisana phakathi kwamabandla achiyeneyo njalo abantu bonke bakhululekile ukuveza umbono wabo ungakhathalekileyo ukuthi ngawaliphi ibandla kumbe elibusayo kumbe eliphikisayo. Noma nje kunjalo amazwe omabili asehlaniswa lonyaka isinqumo sengatsha esiqhuba ukhetho sokuthi kungasetshenziswa umuntu wokukhetho oluzayo kodwa kungene imtshina. IBotswana ibamba ukhetho ngomnyaka ka-2019 kukanti iZimbabwe ngomnyaka ozayo. IZimbabwe Electoral Commission kanye le-Independent Electoral Commission of Botswana bacabanga okufanayo ukuthi kusetshenziswe imtshina ekubhaliseni abantu ukuvota eZimbabwe kanye lekuvoteni kwele Botswana. Kodwa lokhu sokudale impikisano amabandla aphikisayo kanye lezizalwane esithi imtshina le ilakho ukudala ubuqili ikakhulu amabandla abusayo alezana uPF eZimbabwe kanye lele Botswana Democratic Party eBotswana. Umnumzana Sten Ncube uthi kulesizathu abantu bengafuni imtshina le
ngoba okulumeni beAfrika bonke jikelele baziwa bengabantu abavota abariga ama-election abatshontsha ama-votes. Ungabona bona sebevuma sebefuna ukufaka lokho sebesazi bona ukuthi into le izabasebenzela ngapi njani ngoba ama-government la wonke siyavumelana ukuthi bazahlala bebusa kuze kube phakade. Ungabona sebevuma sebekwazi ukuthi into le izabasebenzela yikho abantu abazange bakunikwe ithemba elipheleleyo ukuthi into le ivikelwa njani ukweba ama-votes.
Kukanti omunye wakhe uRaita Moyo uthi kaziboni isizathu sokusuka kusebenziseni umunwe la ecabangela ukuthi kungaba lobuqili uma kusetshenziswa umtshina.
Hayi, mina i-electronic voting system le ngiyayisaba. Ungabona iZanu PF isifuna uludo sebekwazi ukuthi bazasibamba ngapi ngoba bajale ukweba phela ukuwina kwabo akaze bewine bayayeba bayatshontsha. Stolen votes, they will know where they will steal the votes. Siyawazi.
EBotswana amabandla aphikisayo angaphansi komanyano Umbrella for Democratic Change, UDC, asekhweze lolu daba emthethwandaba ukuyamisa ukusetshenziswa kwalemtshina. EZimbabwe amagqwetha kanye labaqeqetsheleyo kwezomfundo bathi imtshina le ilakho ukuletha ubuqili. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 eSaron kwele Botswana.
Sokusele inyanga eziphansi kwezilithumi lanhlano ukuthi kuyiwe kukhetho lokudinga umongameli labameli bedalele parliamente kanye lamakhansila. Sokumgceke ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe kazisoze zivote. ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Election Commission luthi akusoze kusetshenziswe imitshina ebizwa ngesilungu ngokuthi ngama-biometrics okusetshenziswa esebenzisa impawu zeminwe lezamehlo. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcinisihlalo wenhlanganiso ekhuthaza ukuvunyelwa kwabahlala phandle kwelizwe ukuvota, uMnumzana Dan Moyo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign njalo engumgcinisihlalo webandla leMDCT eMelika.
Yeah, I think indaba yediaspora vote indaba eqakathekileyo kakhulu ngoba masibhekisisa kahle abaningi besizwe saseZimbabwe sebengaphandle. Thina silama-organization esawafumayo afana le Zimbabwe Diaspora Vote Campaign khona manje lama-member adlula o-14,000 ku-Facebook. We have written to United Nations, sabhalela even uhulumende weZimbabwe, sabhalela even ama-party aweZimbabwe layo, iZANU-PF. Sithi thina sesi-approach-e i-United Nations ngoba i-diaspora vote masiya eqinisweni into evele isi-common kwamazwe amaningi. Even omakhelwana bethu, i-South Africa, i-Botswana, iMozambique iyavumela ukuthi abantu bayo abangaphandle bakwazi ukuvota. It's not something entire, it's not something new. And thina we approached United Nations, of which United Nations yathi yona it is willing to sponsor and make sure ukuthi abantu abangaphandle they get properly registered and izoconducta yona ama-elections.
Manje siyabona ukubana kulodaba lolu olwe-biometric voting osolukhathaze eZimbabwe lapha. Lithini lina ngokubana kusetshenziswe indlela yona le eyokuvota? Ngapha sisizwa ukubana bakhona ikakhulu abeZANU PF abathi hayi abafuni ukuthi kusetshenziswe indlela.
Kusobala ukuthi iZANU PF ihlose ukuthi once again iqilibezele kulamavota ngoba i-biometric vote le thina from the past ama-election ka-2008 even aka-2013 sa-complaina ukuthi i-voters roll to start off with asiyinikezwanga, ama-opposition party azange anikezwe i-voters roll ukuthi ba-inspect.
UMnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo wenhlanganiso ekhuthaza ukuvunyelwa kwezizalwane zeZimbabwe esihlala phandle kwelizwe ukuvota eZimbabwe Diaspora Vote Campaign. Ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Abenhlanganiso yeBethany Project bathi indlela yokuhlela inhlelo ezigoqela ukubambisana ibalethele izithelo ezinhle emizameni yabo yokulwisana lenkinga uZulu wezishabane esigabeni senkabazwe abhekane lazo. Kubika uMavis Gama.
Abenhlanganiso yeBethany Project yasezishabane baqale ukusebenzela enkabazwe kusukela ngomnyaka 1998 ngosizo eluthole enhlanganisweni ezehlukeneyo okubalisa e-Oxfam. Umqondisi wayo unkosikazi Rebecca Gumbo uthi bananzelela ukuba le ndlela iphathisa ukufinyelela uzulu wonke lapho beqhuba inhlelo zokuqhuba imikhankaso eyehlukeneyo ebalisa ukutholisa ulwazi phezu kwezokusabalala kwegciwane kuzulu wakule ndawo kakhulukazi abasakhulayo. Uchasisa ukuba kungani bakubona kufanele basebenze ngaleyo ndlela.
Izishabane ngokwayo nxa uyikhangele ngu-region 4. I-food insecurity ikhona, kule gold panning, kule msebenzi eminingi yona leyo kumayina and whatever. Yindawo ye-transit lapho kwedlula khona, ukubona abantu besiya ku-cross border besedlula lapha kuyindlela abedlula kiyo. So sasesibona ukuthi abantwana abaningi baludubo olukhulu. Udubo lokungakuzuza inkwaniselo zokuthi bazuze ukudla ukuya esikolo, kwesi sikhathi ufica ukuthi isikolo kuyabasinda ukuthi baye esikolo. Kwesi sikhathi even ukudla ngokwakho ubona ukuthi abancane, ngoba silenye iprogram naye ekhangela abancane bona laba abasanda ukuzalwa, who cannot breastfeed kubomama wabo.
Kungakho ethi bakubona kumqoka ukusebenzisana labasakhulayo, ikakhulu abazelwe bele gciwane lengculaza, ukubabonisa kwezokuqakatheka kokuthatha amaphilisi abo ama-ARV ngokufaneleyo njalo bengeqisi ukwanatha. baphinde basebenze njalo labesifazane ukubasiza ukonga abaphila legciwane laye wonke umuntu kungelani ukuba ulalo lobahatshi ukwehlisa umsebenzi abawuthweleyo.
Ukwenzela ukuthi bona bonke bazuze kuma rights abo, rights to education, rights to treatment, konke access to wonke ama facilities abele babe le access kiwo. Bese siba le program futhi okuthiwa yi-women economic empowerment, okuthiwa yi-WeCare, women economic program in care work. So sithi in care work sisho ukuthi omama kumele ukuthi sisebenza labo thina siconcentrate kuma ara angu-4. Iyabe ikhulu ukuthi sikhangelele ukuthi omama laba banomsebenzi omkhulu we-care, even i-personal care. So why can't we reduce i-burden yonaleyana ukwenzela ukuthi bakwanise ukuthi benze umsebenzi wabo labo bengabantu abangala msebenzi omkhulu ohlezi emahlombe abo.
Izishabane ngesinye seziqinti ezibhekane lenkinga eziningi okubalisa ukusilela kokudla ngendlela yezulu elingandisanga ukuna kuhle kanye lobuyanga osebubhakile ngobuzulu wakhona eswela okokwenza ngemva kokuvalwa kwenkampani yeShabane Mine. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kwezemidlalo lamhlanje siyengezelelwe imali ezatholwa ngabazanqoba kumncintiswano walonyaka wokugijima owe-PPC Matopos 33 Mila. Kubika uJoseph Njanji.
Umncintiswano walonyaka we-PPC Matopos uza kuba khona ngosuku lwakuqala lwenyanga kaMabasa, njalo ukhangelelwe ukungenwa ngabadlali abaningi ngemva kokuba abaqoqi bawo inkampani ye-PPC Zimbabwe ingezelele usekelo lwemali. Ekhuluma emkhosini wokwethula okusemthethweni umncintiswano walonyaka, isiphathamandla senkampani ye-PPC uNkosana Maphuma uthe usekelo lwemali lungezelelwe ngesilinganiso esejumi lesikhombisa ekhulwini.
We've increased our pledge on the prize money side by over 17% from last year.
Sesingezelele imali esifaka kulomjaho ngesilinganiso esilitshumi lesikhombisa ekhulwini. Nyakenye besifake $13,700, kanti lonyaka sifake $16,100. Abazanqoba lonyaka kucele labesilisa la ucele labesifazane bazathola inkulungwane zamadola aseMelika.
Nyakenye onqobe kumjaho we-PPC 33 mile kucele labesilisa nguPeter Tumbari, yena ochaye intambo ngemva kwamahola amathathu alemizuzu elitshumi lambili lemizuzwana elitshumi. Kucele labesifazane kunqobe uMonica Kativu, yena oqede ngemva kwamahola amane alemizuzu emibili lemizuzwana engamatshumi amane lanhlanu. U-General Manager wenkampani ye-PPC uRoger Stein uthi kuyisifiso sabo uba lonyaka kube lomdlali ozadiliza imbali yokugijima umjaho we-33 mile ngesikhathi esincane.
The fastest time was actually set by T. Lazarus in 3 hours, 3 minutes and 18 seconds.
Ophethe imbali eyokuba wagijima ukutshesha kakhulu ngu-T. Lazarus ngomnyaka ka-1984. Yena wagijima wanqoba ngemva kwamahola amathathu lemizuzu emithathu lemizuzwana elitshumi lathoba minwe mibili. Sikhangelele ukuba omunye wabadlali bakithi abakwele Zimbabwe anqobe ngesikhathi esingaphansi kwesikaLazarus.
Umkhokheli wenkampani ye-PPC uKelibone Masiyane utshele intatheli zindaba ukuba umjaho we-PPC 33 mile awuthuthukisi ezemidlalo kuphela kodwa lo mphakathi osebenzisana le nkampani le.
We also aim to give back to Zimbabwe and to Zimbabweans in everything that we do.
Kukho konke esikwenzayo sile njongo yokuthuthukisa umphakathi esisebenza kuwo. Yikho nje umncintiswano olonyaka ususondele kanje, sizadinga isikolo loba isibhedlela esingasiphathisa endaweni yeMatopo. Ngale ndlela sidinga ukuba sitshiye imbali yokuthuthukisa umphakathi.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Athletics Board uManuel Mpofu uchayele ihlombe inkampani ye-PPC ngendima eyidlalayo ekuthuthukisweni komdlalo wokugijima kwele Zimbabwe.
In terms of development, the PPC 33 mile developmental event.
Umjaho we-PPC Matopos ngumjaho othuthukisa umdlalo wokugijima ngoba uqalela kuma-cadets. Ama-cadets ilabo abeleminyaka engaphansi kwelitshumi lane. Njengenhlanganiso yeBulawayo Athletics Board sizaphatha lo mncintiswano we-PPC Matopos njengeqanda kwindlela yokubonga usekelo lwabo.
Ukuphatheka kumncintiswano we-PPC Matopos 33 mile kulakho.
Kwanele, okola mhlanje, isikhali sesidliwe ngumangoye olivalelisayo ngintungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.